Vasina kuuya vanosanganisira mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe. Uye izvi hazvina kufadza vamwe vedzisvondo pamwe nevamwe vange vauya vakaita sava Divine Muhambi Hove, mutungamiri wemachechi ari pasi peEvangelical Fellowship of Zimbabwe Dr. Shingi Munyeza, vati havana kufara kuti vazhinji havana kuuya pachiitiko change chakakosha kudai chekukurudzira vatungamiri ava kuti vakoshese runyararo panguva ino yesarudzo, uye kana sarudzo dzichinge dzapera. Vati womusangano wavo wange uine chinangwa chekunzwa kuti chichi chaitwa nevatungamiri ava kana vachinge vasarudzwa, pamwe nekuvaudza mutungamiri wavanotarisira.
Tinodawo mutungamiri ane hunhu hwakatsetseka hwakadzama, chadi mbavha, chadi makororo, chadi vanhu vane utsinye. Toda vanhu vanonzwirira vanhu, toda mutungamiri anoteerera, toda mutungamiri anoisa utungamiri hwauranda pamberi, kutora kuti vanhu vakwanise kuvimba naye.
Vamunyeza vati kunyange hazvo paine vanhu vakawanda pasarudzo yemutungamiri wenyika havasi kufara nevamwe vacho.
Iwewe neni tinoziva kuti kana kunya kudhara kuya startupiwa idzodzi mahybrid city, mbeu yatinokohwa mumunda yaisarudzo sei, hawaingoti yawabata ndiyo yanga. Dzimwe dzaitika izvinezvi ndedzengoti ndiyo yanga iripo, ndangobatawo chigurio chakutoita mbeu. Saka toda kuti tiende sevana vezimbabwe, tiende tinotsvaga zvakare kuti kana tichida mutungamiri akamira.
Munyori wezimbabwe Catholic Bishops Conference Baba Frederick Chiromba vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa navachamisa vatadza kuuya nezvikonzero zvinonzwisisika.
Tikatarisawo zvakare kuMDC Alliance, president wavo vaNelson Chamisa vakatondifonera madeko vachitoti kuzochinjwa kwakaitwa date remusangano ndokwakavarasisa, nokuti musangano uno wakambenge uchifanira kuitika nomusi wemuvhuro musi wa16, asi ndokubva vazokanzurwa nokuti mamwe mapata anga akumbira kuti uitwe nhasi. Ivo zvino vakanga vatozuva ri musi wa16 vanga vatokanzura umwe musangano kuMhondoro. Zvino pavakazonzwa zvakare kuti zvaanhasi kuti vachikanzura misangano yavari kuita miviri ukaribha, vakati zvinozoratidzawo semunhu ndisina kurongeka kana ndaongoramba achingokanzura.
Asi vamwe vevari kukwikwidza sarudzo vaDivine Muhambi Hove varatidza kusafara nekuita kwevaviri ava vachiti zvinoratidza kuti havana chido neveruzhinji. Vati kunyange hazvo vasingatarisiri kukunda musarudzo, vanoda kukurudzira veruzhinji kuti vasarudze vatungamiri vanokoshesa zvido zvavo, kwete vatungamiriri vanovarangarira chete panguva yesarudzo. VaHove avo vanotungamirira bato reNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vati vakapinda musarudzo kuitira kuti vawane mukana wekutaura semumwe ari kukwikwidza sezvavaita nhasi. Vayambira veruzhinji zvikuru sei varombo kuti vasiyane nekuvhotera vapfumi vanovapa mafufu chete panguva yesarudzo. Vamunyeza vakurudzirawo veruzhinji kuti vavhure maziso pasarudzo, uye kuti vasarudze vatungamiriri vanokwanisa kuvatungamira, kwete matsotsi, makororo kana mhondi.
Patakuenda kunovhota ngatiendei tinovhota tese vakarejista, asi tivhote murunyararo. Tapedzazvo panounzwa maresults tinge tiri murunyararo zvakare, nekuti ndo panowanzoita bongozo zvipapo, tobatana pamwe chete.
Vamwe vapinda musangano wanhasi ndiamai Violet Mariacha veUnited Democracy Movement, Dr. Daniel Shumba veUnited Democratic Alliance, vanowamanyika veBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Blessing Kasia Muru veZimbabwe Partnership for Prosperity, vaElton Mangoma veCoalition of Democrats nevamwe. Musangano wanhasi wange wakarongwa nesangano resvondo yeRoma rinoona nezverunyararo nekugara zvakanaka kwevanhu reSilvera House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.